Mukuru wezera amai Gloria Magombo vanoti uwandu wegasi rakashandiswa munyika hwakakwira kubva pamakirogiramu mamiriyoni matanhatu pagore muna 2012 kusvika pamakirogiramu mamiriyoni makumi maviri nematatu kusvika pakupera kwanyamavhuvhu gore rino. Amai Magombo vanoti kunze kwemutengo waro gasi vanhu vave neruzivo rwekuti gasi rinoshanda sei sezvo vange vari kudzidzisa veruzhinji maererano nekuti gasi rinoshandiswa sei. Vanotiwo zera yakapa marezinesi ekutengesa gasi akawanda zvekuti harichanetsa kuwana.
Kutanga vanhu vakutonzwisisa kushandiswa kwegasi because takaita a lot of education to the public in different fora. Kune mavideos atakaita ari kumashops akuratidza kuti gasi kuti ishandiswe zvakanaka inoshandiswa sei. We have also trained people who do gas filling.
Asi vanoti kunyange hazvo pave nenzvimbo dzakawanda dzinotengesa gasi zviri pamutemo, pane vamwe vanhu vari kutengesa gasi zviri kunze kwemutemo uye veruzhinji havafaniri kutenga kubva kuvanhu ava.
Isusu sezera ka tiri kukurudzira kuti musatenge kune vanhu vasina zvitambi, and that's the message we are sending to everyone because there are two things. The first one is that hauna guarantee yeamount yauri kupiwa nemunhu yere yari pasi pemuti kuti akati 2 kgs ndiyo here, but kune vari license vane zvitsamba zvakakwana even on sizing of their measuring equipment zvinoitwa netrade measures. Saka you are guaranteed quality also from these who you know.
Vanoti zvakakosha kutenga panzvimbo dzine marezinesi nekuti vanokwanisa kuwana rubatsiro kana pachinge paita dambudziko. Mumwe mugari wemuHarare amai Emilia Shumba vanoti vave kushandisa gasi pakubika nekuti magetsi ari kudhura.
Gasi is cheaper than electricity and they really faster kana uchibika. Zvino magetsi anogona kungodzimwa unononoka, saka ari expensive futi magetsi.
VaJohnson Chirwa vaudzawo Studio 7 kuti gasi imhando yemoto uye vaye vanoshandisa parafini huni kana marasha vanofanira kushandisa gasi.
Ndakamboenda kunyika Sweden vaye vanosenzesa gasi vatori piped mumba. Clean, cheap and efficient than magetsi.
MuHarare chete mune nzvimbo dzinodarika makumi masere dzinotengesa gasi zviri pamutemo. Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri pasi chose pakushandiswa kwegasi muAfrica, uye nyika dziri pamusoro dzinosanganisira Morocco, Algeria, Libya neEgypt. Dzimwe nyika dzinoshandisa gasi zvakanyanya iSouth Africa, Cameroon neNigeria. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.